Vanotaura vakamirira Sunshine City Boys vaHope Chizuzu vanoti vari kufara zvikuru nekuti vari kusangana neCapes United iyo inotamba bhora rinodakadza seravo.
Tinotonyatsokunzwisisa kukura kwakaita basa ratinofanira kuita. Agara ibasa hombe asi tiri kuzvifarira nekuti ndiyo timu inotamba bhora rakada kutifana neine ratinotamba, saka vanotibatsirawo futi kusumudzira mutambo wedu.
Makepekepe iko zvino inenge ina Leonard Tsipa ari kutungamira pakunwisa zvibodzwa mupremier soccer league, uyo asina kutamba nedynamos. Highlanders iyo iri pachinhano chechipiri iri kusangana necholocho Pirates iyo yakatarisana nenjodzi yekuwira pasi kuenda mudivision 1. FC Platinum iyo iri kutevera Highlanders yakananga kugweru kunotamba nechapungu muAscot Stadium mangwana zvekare. Mimwe mitambo yese iriko nesvondo. Mitambo iyi yakamira seizvi: Dynamos vs Mutare City Rovers, Border Strikers vs Triangle, Haumine vs Chicken Inn, Blauwe City vs ZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.